mangwanana kana kana vateereri tinosangana zvakare mangwanana nanhasi uri musi wechipiri mbudzi 28 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Father Fidelis Mukonori avo vaive mutongi gava pakati pavamugabe nemauto votaura nestudio 7 nezvakaitika panhaurirano dzekuti vamugabe vachienda pamudyandigere. Gweta ravachombo muzvinafundo Lavmo Maduku vanoti vave kuenda kudare repamusoro soro nhasi kuti vanokumbira dare kuti vachombo vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic avo vaive mutongi gava panyaya yemauto nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti nhaurirano idzi dzakatora nguva yakareba zvikuru asi dzaiitwa zvine kuremekedzana mukati. Father Mukonori varambawo mashoko ekuti vamugabe vakanzi vapiwe mari inosvika mamiriyoni gumi senzira yekuti vaende pamudyandigere. Mukuzeya zvakaitika panhaurirano idzi tabata Father Mukonori.
Zvakasikwa kutanga kwangu kuita nyaya dzakaita saidzodzo kupira muhondo ndakaita nyaya idzodzo. Lancaster House ndakaita ndakashanda nyaya yakadzama kwazvo zvanga zvakatomarira kupinda nyaya iyi. Dzimwe nyaya pakatambudza ndikaita saka kuti yanga yakaoma here. Aiwa kana masoja obudirana kufamba mukati menyika zvireva kuti zvaipa. Saka vaiva nyore here? Zvanga zvisiri nyore asi pane vanhu panotaurirana. Ava vakanga vasiri vanhu vapanduki zoda kuti ndisimbisise izvozvo. Masoja vanga vasiri vakazviita zvikwete sevapanduki asi kuti vaida kugadziridza kuti maitirwo anga akuitwa nemusangano wezanu, maitirwo anga akuitwa nevashandi vamwe hurumende, maitirwo anga akuitwa zvikuru nevanhu vanga vakutora vetotiuzi corruption zvechioko muhomwe zvanga zvisisafambise nyika mberi zvikuru zvokuti kupomana vanamhosva nokushaya rutsigo zvikuru kune vanhu vakarwa hondo kusanganisirawo nemasoja zvikurusa kuti mukuru wenyika vamugabe ndivo vanomirira madzibaba namadzitateguru eZimbabwe ndivo chete vasara vamwe vese vakaenda. Saka maitirwo anga akuitwa zvaivaidza kuti vaizosara vasisina chimiro zvachose. Saka vemauto vakauya kuzopomhodza kuti zvisarambe zvichienderera mberi.
Asi ivo vamugabe vakazvitambirawo seizvi?
Vakazvitambira. Vakuru vemauto vakanyora zvitsutsumo zvavo zvinoita 11 chete zvandikaenda nazvo kune vamugabe kuchikurukuranawo kumba kwavo vakabvumirana nazvo. Tikazosangana vakuru vemauto naivo president kustate house takazviita zvikanopfuura kanoitwana katatu vachisangana nemauto nevakuru vavo vemauto vachikurukura nyaya idzodzo. Mumwe nemumwe wevakuru vemauto aitaura zviri pamwoyo pake pamusoro penyaya iyoyi. Vaitaura zvine chiremera zvakatsiga asi zvakasvika zvokuitira ramangwana. Chirungu vaiti Operation Restore Legacy of Zimbabwe, legacy yavamugabe ndivo sababa vanosungirwa kuonekwa vachivapiri navo yezvino kuti vana vamangwana vanogara vazogara vachizivawo kuti Zimbabwe yakabva kupi.
Saka ndezvipi zvimwe zvichemo zvanga zvine vakuru vemauto ava mungadome zvimwe?
Zvimwe zvichemo zvepopotedzana kwevanhu vemusangano wezano, kushaisana chimiro pazere vanhu, nyaya dzokuba zvinhu zvemuhurumende, ndo zvinhu zvanga zvichikanganisa izvozvo, ndo zvimwe zvezvinhu zvacho.
Avo vanga vari Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic, avo vainge vari Mutongi Gava panyaya yekunetsana pakati pava Mugabe nemauto vanga vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kuchibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitesenyura pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Gweta riri kumirira vaimbova gurukota rezvemari Dr. Ignatius Chombo navakudzi Chipanga vaive mutungamiri wezanu PF Youth League muzvinafundo Love More Maduku vanoti nhasi vane urongwa hwekuenda kudare repamusoro reHigh Court kuti vaviri ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare raMajor Street neZuro rakavanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa dzinosanganisa dzeuori nekuzvidza mauto. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Maduku.
Nhasi tiri kuenda kuHigh Court. Mutemo unotibvumidza kuti kana koti yepasi yemagistrate court ikanga yataura zvainotaura zvatisingawirirani kukanga zvaasikuwirana nazvo, unoenda kudare reHigh Court. High Court tenge chinda kunoti vatarise matongerwo azvaitwa pasapa kuti vachinje izvozvizvi, nekuti bumbiro remutemo rakanyatsojeka. Munhu asati abatwa nemhosva anonzi haana mhosva and ane kodzero yekuti anga achitongwa achibva kumba unless paine system yekuti munyatsoona kuti nyaya iyi munhu haangatongwa achibva kumba. Tanga tanzwa nemamagistrate nhasi vaingotaura zvakafanana zvavataura pana Chombo nezvavataura pana Chipanga kusvika vatosvika panyaya yekuti vototi ngati vachengete musungwa nekuti kavaregedza vanorohwa nevanhu, kunge koti ndo yakutoti kune vanhu rovai vanhu ava. Saka izvozvo hazvakachata zvinozokanganisira vamwe vanhu vakawanda ramangwana izvi tauri zvinyatsojeka. Kana High Court yarambawo toziva kuti yaramba, asi hatimiriri ipapo. Bumbiro remutemo rinotibvumidza kuenda futi kuti Supreme Court.
Asi mune chivimbo here chekuti munobudirira?
Hatingatomborege kubudirira nekuti isusu hatisipi takanyora bumbiro remutemo renyika rinotaura ivo musection iyo 50 yatanga tichanisa kukoti yepasi apa kuti section iyeyi inoti munhu anenge asungwa anofanira kupuwa bail kunze kwekunge state yabudisa pachena mareasons akanyatsosimba. Hatina kuona mareasons akasimba abudiswa uku kana nemajudges eHigh Court izvo vanotya even kwavanotogara chaiko havatombogari pavanochengetedza. Asi kana uri judge weHigh Court tinenge tichifunga kuti waakunyatsoziwawo mutemo uye unotichengetedzei kupfuura vamwe, unokwanisa kuitarisa mutemo chaizvo chaizvo. Apa nepatakabva kwezvemilitary operation yanga iri munyika muno zvinotaridza kuti vanhu vachiri kutya. Saka handina kushandisani kuti mamagistrate vakaitarisa kuti ii nyaya yakavakurira ngazviende mberi ukoko kwazviri.
Saka kutaura kuno vachombo nevachipanga vari kuchengeterwa kupi?
Kutaura kwatiri kuita ikoko vaenda nhasi vari kunge vachienda kugroup masma vaitounzirwa nemota dzemasairini. Hurumende yavo vataridza kuti nyaya dzavo dziri serious ekuona kwazviri kuitika. Saka vaendesa ikoko vanenge vakachengetedzwa zvematma kuchigroup masma vari kuchengetedzwa vasati vatongwa. Inenge iri rimandi kazhinji kacho munhu achinzi arimandwa asati atongwa anoenda ari muHarare muno, anoenda kuHarare Central haanoendi uko kugroup masma kunyanya kuenda. vanhu vanenge vachitongwa vatobatwa vakuseva masentence.
Saka muri kufunga kuti zviri kuitirwei?
Hurumende yemuno kubva muna 1980 inongoda kusvikidzira vanhu, vanhu varambe vachiitya. Ipapa zviri kuitwa kuti ava president vakapinda manje manje vakataura kuti hanzi aiwa ndoda kufaita corruption. Saka vanoda kupiwa mbiri yekunge vari kushanda necorruption against vanhu vavaishanda navo sevana Chomba. Asi tiri kuziva kuti vana Chomba vana Maisipanda vanhu vanga vari mune rimwe gurupu dzanopfeva rakasiyana negurupu ravanhu. Nezvitongwa naChombo izvi zvinhu zvakatoitika 2005, 2003, ivo varipo muhurumende izvozvo vari kupinda nemaminista dzamwe vanga vangori navo. Saka hapana chisa ichi, ndechemuda kuti vatinyepere vanhu kuti aiwa tiri kufaita. Iye achipanga yekunzi akataura statement yaakanzi ati aiwa masoja haafani kupindira nyaya dzezvematongerwo. Ndiwo mutemo wenyika chaiwo, masoja haapindiri. Havakapindira hava vakati ivo pati zvavo vakapindira mune zvakanaka. But haasi munhu wese ane pfungwa dzekuti kupindira kwavo kwakanaka. Saka chipanga aitaura pfungwa dzake inonzi freedom of expression. Kutiwo inini ndachipanga ndiona kunge masoja haafaniri kupindira ari kukanganisa. Saka munhu angaendesiri kujeri nyaya yekuti ataura pfungwa dzake.
Gweta riri kumirira vaimbova gurukota rezvemari Dr. Ignatius Chombo navakodzi Chipanga avo vaive mutungamiri weZANU PF Youth League muzvinafundo Love More Maduku vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma makurukota maviri chete kuti ambofanobata zvigaro zviviri zvakakosha vakamirira kuumba dare ravo remakurukota. Vakadomwa ndiva Patrick Chinamasa kuti vafanobata chigaro chegurukota rezvemari uye vasimba rashe Mbengegwi kuti vafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya.
Mapazi wayo mapazi anokosha mukutongwa kwenyika kunyanyanya bazi rezvemari. Vanoba tichida kuonekwa kuti maseven vevanzi anobhadharwa, zvikwere zvehurumende zvinobhadharwa, mari yemitero inouyiswa munyika nokuhumwe hurumende kuitira kuti vanhu varambe vachibhadharwa vachishandira hurumende nemainflows emari dzinenge dzichibva kumitero dzakasiyana-siyana. Nokuti pasaita maedcd outflows emari dzinenge dzichibuda munyika zvisiri pamutemo. Saka ministry of finance inofanira kunge iri yekiministry. Mamwe maministries, ministry of foreign affairs anenge achidiwa because ministry of foreign affairs ndiye public relations manager wenyika anenge achitaurira dzimwe nyika dzatinodhidzana nadzo kuti kuZimbabwe kwakamira sei, varare hurumende rakamira so, zvichauya ndezvii. Mukatarama maministries asina kudomwa maacting capacities ekusecurity. Tinotoziva kuti kusecurity kune vanhu vanoita nezvesecurity vasiri maministers vakafanana nevakuru vevasori, vakuru vemauto, vakuru vemapurisa, vakuru vemaprizoni. Saka vanenge vachingoita basa ravo sezvavanofanira kuita vachidzivirira nyika nokuchengetedza mutemo. Saka apa vari kuitira kuti asingi vawane nguva yemaconsultations akasimba kuti hurumende yavanda kuita ihurumende inoratidza chii pautongi hwavo hwavanda kuita munguva shoma yavari kutonga sapurezidendi kusvika maelection aitwa.
Totarisawo nyaya yedare remakurukota, chii chiri kupa kuti vatinonokei semaonerenyu?
Aiwa, nyika inoi yeZimbabwe yanga yakavhiringidzika kwemakore akawanda. Pane zvinhu zvanga zvichiitwa zvisiripo. Pane maministries angachingeiswa kuti vanhu vadye, angachingeiswa paukama, angachingeiswa pakuti munhu uri webato ripi, uri wedii ripi, mumafaction anga aripo kuzana. Yanga isiri hurumende yekuti igadzirise upfumi hwenyika, hurumende yekuti igadzirise zvido zvevanhu, hurumende yekuti igadzirise kuti nyika yotongwa sei kuti upfumi hwayo huende mberi, kuti mabasa agadzirise kuita kuti maindastry amuke, kuita kuti togidzana nedzimwe nyika sei kuti dzedzi vaive vachisima mari dzavo. So apa vamunangagwa chiita kuti vanonokekisa hurumende yavo semaonero angu ndechekuti hurumende yavanoita ndeicharatidza kuti vamunangagwa mutongi kana kuti mutungamiri akaita sei. Saka vanofanira ndofunga vari kutora nguva vanyatsokuita consultation yakasimba kuvanhu vomuindastry, vanhu mapato mama anoshi mirira kuwano madzisondo kuwano madzishe kuwano mupfumi wenyika muindustry muagriculture kivanzwe kuti chaizvo chaizvo zvinoda kusunungurwa kuti nyika ende mberi ngezvipi saka vanoda kutora nguva vasati vaita dhisizheni iyeyo plus munoziva kuti muzanu mune nyaya yemadyo mune nyaya yecorruption mune nyaya yepatronage yekuti kana mutungamiri anenge aripo anofanira kusarudza shamwari dzake anofanira kusarudza hama dzake anofanira kusarudza vanhu vepato rake kungofadza vanhu vemubato rinoti kuita kuti nyika ende mberi saka zvunhu zvikuonekwa anofunga namunangagwa nevamwe wavo vanova zvipangamazano zvavo kuti vaisarudza hurumende yekufadza vanhu asi vaise hurumende yokuti nyika igadzirise upfumi hwayo nekuti nyika ende mberi
asi zvinhu zviri nyore here kuti dare iri ringe richishanda panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo hamuoni zvakavaomera here kuti nemwedzi mishoma shoma yasara vakawanda vanenge vachivatarisira kuti vaite zvinhu zvakawanda
ipapavo ndopane tezi yavamunangagwa kuhwina kwavo maelection anotevera kana kutahwina kwavo zvinoenda nokuti chavaita chakasiyana nehurumende dzezanu dzokubva muna 1980 kusvika nhasi ndichi chii chavachasunungura chichaonekwa nevana vezimbabwe vese vakafaranuka nokubva kwava mugabe
nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisa Ruhanya vachitaura vari parunare vari kujohannesburg kusouth africa makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am 4930 kana pa13860 ne15460 kilohertz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika prince harry vekubritain vabuda pachena kuti vave ivo nemusikana wavo Meghan Markle vane hurongwa hwekuti vazororana nekuchata gore rinouya muna 2018 Prince Charles baba vaHarry ndivo vakazivisa nezvehurongwa uhu nezuro vabereki vaMeghan anova chizvarwa chemuAmerica uyo anoitawo zvemitambo yemafirimu vakati vari kufara zvikuru nehurongwa hwekuroorwa kwemwanasikana wavo Merkel ndiwe chikaradhi sezvo baba vake vari muchena mai vake vari mutema vanhu vemuiraq vanoti pane bhambo rakaputika pane mumwe musika pedyo neguta guru renyika iyi rebaghdad rikauraya vanhu gumi nemumwe chete vamwe vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara muchiitiko ichi vanopfurikidza mwero vesangano reislamic state ndivo vari kuti vakaputisa mabhombo aya vamwe vana mazvikokota vaviri veUnited Nations vakazvimirira voga vaIdris Jaizeri navaAlfred Zayas vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekunze zvinofanira kubviswa nekuti zviri kukanganisa zvikuru vanhuwo zvavo kwete vatungamiri venyika havativo zvirango zvikabviswa zvichabatsira kusimudzira upfumi hwenyika uye kuti munyika muitwewo sarudzo dzakachena muna 2018 mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga
chiripo ndechekuti pava nehurumende itsva iri kutungamirwa navamunangagwa asi chinodiwa ndechekuti vanhu vasakurumidza kumedza kutenga kuchata zvoda kuti zviongororwe munhu wese ngaapuwe mukana kana tingati panganzi kazhinji zvinonzi ngationei kuti mutungamiri wenyika nehurumende yake vachadii mukati memazuva zana ekutanga ekutungamira kwavo iko zvino hapana chatichata chichanyatsoonekwa chinobatika chekuti pane zviri kuitwa kunze kwemashoko avo avakatura pavakagadzwa iwa mnangakwa uyezwe pari mata mtu kwa ati kutuona inyeze shwe kwa zilo zwa na alo kuna kutu kanga nita shwe kumberu kwa ati ukuru zira kuti agati risikene mkuru mize shwe kutanga vanu wanotanga zira makuru kota ayunga alipasua mkabe wakasumba mwacho na wakaro washa kaya ipisisa mwachunguru kwa zimbaza avo zishipkaswa ne mauto ane puti shwede zumbra zumburo zisha kuna ite gazi kwa mtemu zishwe zaka cheka tozi wa kuti pane kwara uyezve kuti nyika yeZimbabwe yava kufamba yakananga rimwe divi risiri riya raitungamirwa navamugabe saka zvinokosha zvikuru sei kuti vanhu vese vanotaura kuti zvinhu zvataka ngavatange vaona kuti chii chiri kumboitika vamunako pane zvavaita here saka ngavadai vapuwa mazuva atingati zana remazuva rekuona kuti vanobata basa nemutoo upi pane mutsauko here akati pavamunangagwa navamugabe kana kuti ngoma ndiyo
asi kana vari kuti ivo zvirango zvinongokanganisawo vanhuwo zvavo kwete vatungamiri venyika
kuziva kwedu pauwandu hwezvirango zvanga zviripo zvanga zvisiri zvirango zvanga zviri zveupfumi chaizvo zvanga zviri zvirango zvekuti vanhu vanga vari pedo navamugabe nevanga vachidzo vakwanisi kufamba kukati kukati vachinyima tsamba dzekusvika kune dzimwe nyika dzakati wandei izvozvo hazvo zvanga zvisinge hazvinyanyi kuvhiringidza upfumi hwenyika dambudziko guru ranga riripo rakataurwa navamunangagwa pavakatora mashoko avo ekugagwa inyaya yezvikwereti zvenyika nyika yanga ichikono fomonomora nekumora zvikwereti isingadzoseri isingabhadhari ipapo hapanei nekuti pane zvirango kana World Bank kana IMF mabhanga epasi rose vanenge vachitotaura kuti kana munhu asingabhadhari mari yaanenge apuwa kana iri nyika hapakwanisi kuti vapiwe imwe mari ndodambudziko guru ranga riripo rinoona kuti rigadziriswa kwete nekutaura kuti isai zvirango kana kuti kudii rinogadziriswa nekuwana nzira inobatika yekusimudzira upfumi hwenyika nekuburisa mari idzodzo nekuona kuti mari dzo dzakambofambiswa sei inonzi debt audit kuvheneka kuti zvikwereti izvi zvaitorwa nani kupi zvichiita basa rei ndo zvakakosha nekuti kona tinoziva kuti nyaya yehuori yanga yapfugamisa upfumi hwenyika saka zvikabatsa zvine mazvo kuti huori hupere zvingabatsira nyika
asi zvinoshanda here vamavhinga tichitarisa kunyika dzose dzakatemerwa zvirango vana North Korea vana Irana
hatingafananidzi nyika yeZimbabwe nenyika dzakaita sana North Korea naIran kana tichitarisa nyaya dzezvirango zveupfumi nekuti nyanyei zvikuru chaizvo kuZimbabwe yanga ichingova nyaya yekuti zvirango zvanga zvakatemerwa vanhu varinotungamira hurumende yavamugabe saka iko zvino kana kuri kunzi vari kuti chinisai zvirango zvoupfumi kuna vamugabe zvekuti vasafambe ivo nemudzimai wavo nekuti havachisiri kutonga zvikanzwikwa asi tiri kuti kana paine hurumende itsva ngaipiwe mukana wekutaridza nemabasa kwete kumhanyira mashoko ngativaone nekuvaziva nemabasa avo saka iko zvino ngativapei mukana ngatiregei kumhanyira kuti tione zvakadii zvakadii vamunangago ngavapiwe mukana wekutaridza kuti hurumende yavo inobata basa nemazvo here kana kuti kwete
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunare kuJohannesburg South Africa
vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 p.m. mazuva ose munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa 4930 short wave 15580 short wave ne 6080 short wave mazuva ose musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pafacebook page yedu yevoa shona kana musati mafarira facebook page yedu ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mobva matifarira tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega musakanganwe
Komiti ye Zimbabwe Road Selection Committee yakadoma Terence Muradzikwa kuti apiwe bezari rekuenda kuOxford gore rinouya. Makwikwi aya akapindwa nevechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana kusanganisa Zimbabwe, Britain neAmerica. Terence uyo akakunda Zimbabwe yose pabvunzo dzeO level neA level ari kudzidza kuHarvard muno muAmerica pari zvino. Mukuzeya nezvechirongwa ichi, tabata imwe nhengo yekomiti iyi muzvinafundo atsamutambara.
Chino chinonzi Rhodes Scholarship, mubairo wakakura chaizvo, mubairo mukuru pasi rese, wakatanga muna 1903. So pasi rese, my Americans, my Europeans, my Chinese, my Indians and Africans vando apply scholarship iyoyo vaiwana kuona mukana kunofunda paOxford. Saka nezviro takatichiita sarudzo yemuZimbabwe. Asi chikuru chatiri kutsvaga, tiri kutsvaga munhu anogona chikoro uyezve ari tichikwanisa kuita mutungamiri uyezve achiita basa mukati meruzhinji uye anoti pachirungu murari well-rounded, mwana akangwara uyezve ari mwana angagona mutungamiri pamberi yapo. Saka tasarudza mwana one chete gore rino anonzi Terence Muradzikwa, anga ane 16 ma-A's pa-all level, anga ane 25 points A level, ari kuHarvard, ari kutsvaga degree economics, abudirira kuita Rhodes Scholar, achazoenda kuOxford gore rinouya ra 2018.
Saka imi makakwanisa kuti munge muchibvunzurudza vanhu vangani kana kuti vangani vangava taurawo kuti vanoda kupinda muchirongwa ichi?
Mubairo uyu unodiwa nevakawanda. Tatutaka nevaapplication tatuka kuma 5,000, todzika, tosvika kuma 2,000, todzika, toenda kuma 200, tozosara ne 9. Saka iyo 9 vavo ndopatakatarisa, vagara vana vanogona chaizvo. Vazhinji vavo vane anonzi ma 15 points, vane anonzi ma 13 A's pa-all level, vane ma first class ma degrees avo. Saka vana 9 vatakatina vava vakigona chose. Asi tikutarisa zvekugona muchikoro nezvekugona kugara zvakanaka nevanhu nezvekugona kuita mutungamiri. Saka azokunda kuti abudirire ndeumwe chete anonzi Terence Muradzikwa. Asi vana vese vatanga tinawo pakomiti yedu vanga vari vana vari kugona chose, vana vakasimba, vane njere dzakapinza. Asi mumwe wavo chete yabudirira kuti azoenda kuOxford next year kunoita degree ripamusoro rinonzi masters paOxford University mugore ra 2018 muna September.
Muzvinafundo Arthur Mutambara vachitaura vari parunare muHarare. Muzvinafundo Mutambara inhengo yekomiti yeZimbabwe Road Selection Committee. Nguwa edia pera, regaiti mbotari tamisire na uzwa kare. Father Fidelis Mukonori, avo vaibe mtongi gaba, pakati, pavambu gabe ne mauto, vota ura ne Studio 7 ne zvakaitika panaurano dzekuti vambu gabe vaende pamujikandi gere. Gweta Rava Ignatius Chombo, avo vaibe gurukota rinoona nezve mari, uye vakudzichipanga, avo vaibe mutungamiriwe ZANU-PF Youth League, Dr. Muzvinafundo Love Momaduku, vanoti vave kuenda kudare repamusoro High Court nhasi kuti vaviri ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Zvimwe zvipangamazano zveUnited Nations zvinoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare munguva pfupi inotevera. Anokonika nemufaro ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.